ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemuimbi Selmo Mutukudzi, uyo nhasi ari kutitaurira iye kuti zuva raana amai reMother's Day rakakosha sei kwaari nevamwewo pasi rose. Zuva iri richange riri kuremekedzwa mangwana.
Hello, makadini, naitwa Selmo Mutukudzi, ndiri muimbi anobva kuZimbabwe.
Tinoona mangwana vanhu vachange vakatarisa zuva reanaamai. Imi mungatamai venyu vakakubatsirai sei kuti muwanikwe muchizoita zvekuimba izvi?
Panaamai ndopanobva zvese. Amai vangu inini vakandibatsira nezvakawanda chaizvo. Basa redu rekuimba iri rine zvimhingamupini zvakawanda ende kuzobudirira kwaro kunotora nguva. Ini ndakawana rubatsiro rwakanyanya kubva kuna amai vangu. Muziva rudo rwaamai haruperi nyangwe mwana akure zvakadii. Saka vaitibatsira nezvakawanda kubvira kumari, zvekudya, zvekupfeka. Panguva basa redu pararanga risati raakubhadhara. Saka ndinotenda chaizvo nerudo rwavatiratidza mubasa redu.
Pazuva irori reMother's Day kana kuti raamai, mazwi api amungade kuti vanzwe dai vanga vakateerera kana kune mamwe madzimai vakateerera?
Toda kutenda chekutanga kuti makaita basa nebasa ramakabata kubva tiri vacheche kutichengeta kubvira tiri mudumbu chaino kutichengeta kusvika zuva ranhasi. Tine rudo rwamuramba muchingotiratidza each and every day. Ndoda kuti dai Mwari vawedzera makore mazhinji ekurarama azere neutano, ndikufara tigova nenguva yakanaka tiri pamwe chete neimwe nyika.
Pane rwiyo herwe rwamungade kana kungoti tsenhurira mbijana rungateererwawo nevamwe vana amai vakateerera pari zvino?
Ndine rwiyo rwandakanyora runonzi Amai ruri paalbhamu yangu yandakaburitsa muna 2013 inonzi Expressions. Inofamba ichidai izvo.
Kanobata makanyora rwiyo rwapamafunge.
Ndandataura izvozvo before kuti unenge waitirwa zvakawanda zvaunotiona kuti apa amai vangu vaizoni iyondi zvavanokwanisa kungoti vatiiti. Saka panguva yakadaro unotosvika paunodzanisa pfungwa ndo mawiri anoitiuri kwandirini.
Pane vamwe vatinoona kurarama umu vanowanikwa vachinetsana nemadzimai vavo pangave pari kuti pakutaudzana kana nezvimwe, mungavapowo mashoko ako?
Zvinowanikwa kuti hamungagari muchiwirirana mazuva ese, asi chakakosha ndechekuti muzogara pasi mutaurirane, muzoteererane, mungoziva kuti uri mai wozoziva kuti uri mwana ende chakanyanya kusvika rudo pakati pehama.
Imi tinozivawo kuti nemiwo muri amai, vana venyu vari kugadzirira izvipi pazuva irori remangwana?
Handisi kuziva. Nofunga vachatoita iri sapuraizi. Handisi kuziva kuti vakarongei kana chiripo kana pasina hazvina mhosva zvinzeriveriviri zvakati pakati pedu.
Imi muri kufunga kuitirawo sei amai?
Hatotodi kunonzi inenge iri mutezo ndiri kushanda. But kana ndichinge ndadzoka, I think ndichavatsvagira something. Ndingoti thank you.
Mungu tipo mazi eku ukoro kutuweza mazimai ese epa zawa iwe za amai
ndoto makoro kutuweza na amai ese maka gona maka chingi teza wana maka chingi teza muri kuza embe nekuta basaraza naka kuchini kazi wita wana vedu kuchini nizishua chaka kosha kudoro wa amai kata kutewana loru wa umba kutuwa wavani wa shimine
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda Selma Mutukudzi kunge wanga uri nesu. Pano pachirongwa chedu, tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni, Marvelous Musanganya Huye, ndiri muWashington.
Kana simu nongo ni batira, 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 kana simu n